ini sokubona kwangu ndibona sokuthi hapana chashinochicha kuvia kwavo kana kuti kusavia kwavo hakubisi masakshe zvedu zvakakonzerwa nekuti takatora ivhu redu pavhu redu panga padzvagwa mapurazi navarungu ndokubva isati haibisai mapurazi enyu sitotora ivhu redu ndobva tasara naro ndo chinhu chataa chaita masanctions mishonga yavo toiziva kuti kana isusu pedu pachedu tikagona kubva nechigwere checorruption nekuti saka masanctions apinda mumongo wezimbabwe chinhu choga chatongofanira kuita isu hakwete kuti amai vavuya uyo wadini wanokumbira mamwe zvose zvo hazvino chazvinoshanda zvinoshanda ndezvekuti zviya zvinhu zvinouraya nyika zvakaita secorruption seincompetency sekusagona kubata mari dzedu zvakanaka sokuita zvimwe zvinhu zvisina kungwara zvezvii zvatiri kuita mazuva ano zvekupaa vanhu ma$50 paviki zvinhu zvakada zvinhu zvakaita saizvozvo ndo zvichativuraya asi masanctions haana kwaanoenda zvachose chero tikaita misangano 40 nemamai akaita savava tichivabudza kuti mai vedu wee masanction anetsa masanction atinetsa hakuna chazvinochinja saka kuvuya kwavo kusakuvuya kwavo tozvifatira kuti vavuye vauye vavonevo zviri kuitika uye kuvuya kwavo futi kunoda kukonzera kuti dzimwe ndumure idzo dzite mutsikanza dzida kuda kuonerebwa kuti kwahe nyika inamira zvakanaka asi chokwadi ndechekuti kuvuya kwavo kana kuti kusavuya kwavo hapana chazvinochinja
vamavhinga hanzi nyaya iri pamwongo wenyaya ndeminda yakatorwa iyi
chiripo ndechekuti vakuru vanoti mhosva inoripwa masanction aripo iko zvino akanangana nadunga munhu kunyanya tikatarisa masanction akatsvetwa pavanhu hurumende yavamunangagwa yava kutonga akanangana nenyaya dzekukodzero pavanhu vashanu kodzero dzakatyorwa pakapondwa vanhu muna nyamavhuvhu wa2018 panguva yesarudzo uyezve pandinoda kuti ndiwirirane nemukumu wangu vachinyoka ndepekuti nyaya yehuori ndiyo yagwadamisa upfumi hwenyika yezimbabwe tinoziva kuti nyika yebritain nenyika yeamerica zvakashinyisa chipanera chemasanction pana vatagwirei nekambani yavo yesakunda pamusoro pehuori nekufonongona homwe yenyika vachiisa mari muhombodo nekudaro chinokosha ndechekuti hurumende yezimbabwe igadzirise ipedze itsipike nyaya yehuori asi dambudziko ratiinaro vazulu nderekuti nyika yezimbabwe haina masangano akanaka akamira anomira semusambangwena kuti apedze huori vanhu vanenge vachiitwa chikukuvatavata vamwe vanenge vachisungwa nedivi iri votupfunurwa nerimwe divi hapana anosungwa agonzwa kurwadza kwehuori
vachinyoka todzoka kwamuri asi kana nyika ichinzi yatemerwa zvirango hazvikanganisi here mukudyidzana nedzimwe nyika kana vamwe vanenge vachidawo kuuya kuzouchika mari muzimbabwe omu kana vachinzwa kuti yakatemerwa zvirango uye kuti vanenge vachidawo kukwereta mari kunze uko vadhurisirwe kana kuti risk premium yacho inyanya kukwira
zvinokonzera munoziva chinondigwadza mwoyo zvikuru panyaya yedu yemasanction ndeyekuti izvo ichi chigwere chakapinda mumativi chakapinda muna 2001 ndofunga vanhu vaiziva kuti kuno munhu oikuda tagwirei vanhu vakaita sesu vakakurira kushurubhuku vanomuziva panumosima musingamuzivi saka mukava vanhu vachitaura kuti zvirango zviviko ndezvokuna tagwirei nasakunda vanhu vari kuda munoziva zvinoitika kana zviya izvi munhu uchida kubata vanhu kumeso unotaura chokwadi chishoma haushatauri zvose kuitira kuti vai vanoteerera kuti aiwa ichi chokwadi chi but havachazivi kuti no shawataura ichi chinongova zvikamu zvishanu kubva muzana 5% hongu ichokwadi pane zvirango zvakaisiwa kuna vatagurei nemakambani avo zvakatakazviwa zvichitaurwa mushure mekunge second republic yavuya ichokwadi asi chokwadi ndechekuti masanctions makuru haanei navatagurei masanctions makuru ane chokuita nezvinhu zvacho zvakabata nheyo dzoufumi hweZimbabwe. Agri Bank, bhenki rinopa zvikwereti kuvarimi, rinofanira kupa zvikwereti kuvarimi vanorima vaya vakapinda muvhu ratakatora riya, iri pamasanction. Agri Bank haisi yasakunda ndeyedu. Agri Bank haidi kuinda kunoshopa kuLondon, kuParis nokuNew York zvataubva nomununa wangu. Ibhenki redu hatina, riri pamasanction. Bhenki rinonzi CBZ rakavona rimwe raro rinonzi ZB Bank rakonewa. Munoziva munyika muno mabhenki zvaanoita, anotizvo kana achida kubhadhara mari kune dzimwe nyika kana kuti kugamuchira mari inobva kune dzimwe nyika, kune danho rinoitika mukufamba kwemari rokuti mari zhinji dzinopfuura nomumabhenki ari kuNew York. Mari zhinji. Saka chero muchida chero musingadi, vaya vanotumira mari dzavo nevanorisiva mari dzavo vanoda kuti dzipfuure. Inonzi prosesi iyo inonzi swift, haine zvatikutaura pano, bati chakakosha ndechekuti mari dzinopfuura noko. Saka bhenki inonzi ZimBank raida kuita payment yayo, but riripo pamasanction, rakaitwa mumasanction. Ndokubva rakumbira CBZ kuti ivabetsere. CBZ ndokubva yavabetsera nokuti ose mabhenki echi anga ari mabhenki ane shareholding nehurumende. CBZ ndokubva yafaindisiwa neAmerica $385 million US.
Regai tidzoke kwamuri vamavhinga petai chirongwa chedu. Munoti kudii nezvataurwa navachinyoka? Vari kuti mamwe mabhanga nemakambani anga achitemerwa zvirango zviri kukanganisa upfumi.
Zvataurwa navachinyoka ndinozvikudza. Vari kuedza kutsanangura zvizhinji, asi nhau yezvirango inhau yekurungwa nechokuchera. Inhau inogadziriswa. Saka ndinoda kuti ndiwirirane nemukomo wangu vachinyoka kuti zvavataura zvekuti zveuori ngazvigadziriswe ichokwadi. Semhuri yeZimbabwe, sevatungamiri veZimbabwe, panoda kuti paonekwe kuti ndezvipi zvingaitwe kuti nyika irarame zvakanaka, upfumi huvandudzirwe. Ndo zvakakosha izvozvo, kwete kuhwanda nemunwe kuti tazodai nekuti kune masanction, kuita sokuti imhuri iya inenge ichingoti zvikange zvaoma kunzi zvituhwani kana zvitokoroshi zvisati zvakamboonekwa zvinenge zvichingopuwa mhosva ipazvisiri. Chinodiwa muZimbabwe ndechekuti nyaya yekodzero igadziriswe. Iko zvino mukomana tiri kunzwa kuti ari kwaMutare, ari kuNyanga, ari kumasvingo, ari kwaGutu, ari kupi kupi, muregei afambe.